host Peter Clotte in Washington. Good evening, Africa.
Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo chikunguru 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inoti yadaidza America, Britain, Russia nedzimwe nyika nemasangano ekunze kuzoongorora sarudzo. Tine hurukuro nevari kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika Dr. Gwenyai Muzorewa veThe UANC. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiwa kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vaudza Studio 7 kuti vadaidza America, Russia, Britain, nyika dziri mugungano reEuropean Union nemamwe masangano akazvimirira oga ekunze kuti vauye kuzoongorora sarudzo dzichaitwa muZimbabwe musi wa23 nyamavhuvhu. Asi vamwe vanopikisa vari kupinda musarudzo idzi vakaita saDr. Gwenyai Muzorewa veThe UANC vanoti havasi kufara nezviri kuitwa neZEC nekuti hazvina kujeka. Asi vamugejo vanoti vari kudaidza vaongorori ava nekuti hapana chekuvanza. Mukuzeya nezvenyaya yesarudzo iyi tabata Dr. Muzorewa tikatanga nekuvabvunza kuti sei vapinda musarudzo idzi.
Vamuzorewa mutungamiri anoshuva Mwari. Mwari ane mitemo yakatinakira tese. Kani utungamiri waMuzorewa handi wekuti ndakaenda kuchikoro chete, asi kuti ndinoimba nekutungamirwa naMwari. Mwari ndiye akapa King Solomon mazano akatonga zvakanaka. Ndo mazano arudikana kuti nyika ino inge inawo. Uyezve waMuzorewa ava munhu asina kumbonge akapinda mune mvengenzenge inoitika munyika munomu yeuori nezvakadaro izvo.
Iko zvino tiri kuona mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya, dhora riri kuramba richishaya simba, vanhu havana mabasa. Ndezvipi chaizvo zvamunoda kuti muite kuri kuti masarudzwa kuti muugadzirise matambudziko iyaya?
Ya, chinoita kuti munyika muno mushaye mabasa kana kuti zvinhu zvichishata saizvo sekutaura kwamuri kuita kuti mitengo yezvinhu iri kukwira, ndezvekuti nyika ino inoda rule of law. Rule of law inoita kuti vanhu vese tinge tiri pasi pemurao. Murao unenge wakasetwa neparlamendi yeZimbabwe. Zvino iye zvinoizvi muZimbabwe munenge musina rule of law. Kana musina rule of law, kutaura kuti hakuna chakanaka chinenge chichiitika. Zvino isisi kana tichipinda, emphasis yedu ndeyekuisa kuti munhu wese ari pasi pemurao. Zvichireva kuti mainvestors anosungukawo kuuya muno kuzoita basa ravo vachiziva kuti kune murao. Hapana munhu aita zvinhu zviri kunze kwemurao akarega kubatwa naizvozvo kana kuti kuiswa panzvimbo yekuti zvigadziriswe. Rule of law ichaita futi kuti kana dzimari dzinenge dziri kushandiswa muZimbabwe munomu dzinge dziri kushandiswa munzira yakanaka. Accountability netransparency zvinhu zvinenge zvichidikanwa. Nekuti mabhizinesi kuti ese anoda kuti pfuma yavo inge yakachengeteka.
Totarisawo nyaya yekuti bato renyu harina nhengo dzeparamende dzakati wandei nemumakanzuro. Saka munozotungamirira sei nyika imi musina nhengo dzeparamende dzakakwana?
Mamemba eparamende edu atinge tinawo hazvina mhosva kuti vari kuopposition kana kuti vari kuruling party. Nyaya inenge iripo ndeyekuti tinenge tichiisa mitemo yakanakira munhu wese. Hazvisi kuti pane munhu anganga ari muparamendi kana ari kuopposition kana ari kuruling party angapokani tikati toda kuisa mutemo wekuti kuve negood quality education kana kuti tida kunge kuine free health care. Hapana munhu angazvirambe izvozvo. Nyaya yekuti aungori president vamwe maMPs ako ari mashoma yakanaka nekuti it's not about government. Haisi yekuti zviitwe zvatinoda isisi vemusangano wechete. Government yekuti government inoda kunge iri hurumende inomirira vanhu vese, zvido zvevanhu vese.
Totarisawo zita rebato renyu Dr. Muzorewa. Vamwe vanoti pachitariswa nhoroondo yekurwira kuzvitonga kuzere, Bishop Ebel Muzorewa muShakabvu havana kunyatsobata basa zvakanaka zvekuti zvinogona kukanganisa bato iri vachiti vaidyidzana nevachena kuma1979.
Vanhu vazhinji vakapihwa information nehurumende yaitungamirwa naMuShakabvu Robert Mugabe. Vaipihwa information yekuti vasagashira utungamiri waBishop Muzorewa nekuti iye muShakabvu aida kunge ariye mutongi asi vamwe vanopikisana naye. Nyaya yekunzi hanzi Muzorewa aibvuwanana nevarungu inyaya inoitwa iri kutaurwa zvisizvo. Muzorewa aida kuti titonge nyika titore nyika ino kubva kune varungu for sure. Ndini wa akave mukuru wekutanga kuti murungu abude mustate house muchipita munhu mutema.
Dr. Gunyai Muzorewa vanotungamira bato redzi UNC uye vari kukwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika musi wa23 Nyamavhuvhu vanga vari parunare muHarare.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Hakuna chinoramba vana veZimbabwe vakavhota neuwandu hwavo vasavhote vachitarisa chiso chemunhu, ngavavhote vachitarisa zvakamirira munhu iyeye. So yes, after I win in court about 87 of our MPs, after I beat them in court, which I am going to do if it is a free and fair hearing, we are going to give ZANU-PF a drubbing in this election. So yes, the ra is going to come.
Mumwe wavanhu ava Muzvare Chido Munyemwe vanoti vakagumbuka zvekubva vatova nemubvunzo wekuti vanhu vaizovhoterei pasarudzo.
Musakanganwe kuteerera hurukuro yedu nemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora Mangwana.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Kanzuru yeHarare inoti Ino tinyaye kufungidzirwa kuti pane vamwe vaitengesa zvinodhaka mugwagwa kuAshton Park muHarare ndiyo yakapa kuti mapurisa ayo aputse zvinhu zvevanhu vanotengesa mugwagwa nemusi wechishanu. Asi vakaputsirwa zvinhu vari kugununguna zvakanyanya. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo ashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe wavanhu ava Muzvare Chido Munyemwe vanoti vakagumbuka zvekubva vatova nemubvunzo wekuti vanhu vaizovhoterei pasarudzo dziri kuuya.
Tapazirwa matakishopu apa tiri munguva yekuda kuvhota. Tinovhota sei? Vana vedu vari kufa nenzara. Vanhu vari kuziva zviri kuitika munyika. Muna kana hatina kana chekubata, hakuna mabasa, ndo mabasa acho. Vana vakavhura matakishopu, vamwe vari kugera, vamwe vari kuita sei, vari kuita zvemagasi. But tese tapazirwa, hakuna kana ari kukwanisa kurarama. Izvozvi hamenoti tichaita sei? Vana ivavo vanorarama havo. Toita sei?
Murume aiva nechitoro chemumugwagwa chakaputswa vatonderai pande. Vakati zvitevera kuputswa kwechitoro chavo hakuna chichava pamari yokubhadharira dzidzo yevana vavo.
Takutoshaya toita sei? Vana vakutoregedza kuenda kuzvikoro nokuti hakusina kwokutora mari. Vaida kuti toba iyo, toita sei? Saka sitoziva kuti vada kuti tiite sei.
Amai tandavarai zimwe, vakati ivo havana kupiwa yambiro yekuuya kwekanzuro kuzoputsa misika yavo.
Saka isusu tasina kumbobvira tapiwa notisi yekuti tiri kuuya. Saka tazongoona kanzuro yakutouya ichipwanya zvinhu. Senge nini pangu panapa icho. Tatovakumbira ndikavapa $10. Ndavapa $10 kudaro menoti wakonana pachipa kupanana mari kwavo. Ndobva ndipwanyira chinhu izvo.
Vamashalutenge vakatiwo kanzuro inofanira kutanga yazivisa veruzhinji isati yapinda muurongwa hwavo hwekupunza zvinhu nezvivakwa.
Kana vainewo plani dzatingatotowo pamwe dai vaita dzimwe plani, votsvagirawo nzvimbo dzekuti mavhenda ngavachiendapo emubloomingdale macho mese kuzi havana kumwe kwavanoraramira.
Asi mumwe mudzimai anotengesa zvinhu muAshton Park vakati mhosva vanoipa vamwe vagari avo vavakati havadi kuona vanhu vanotengesera pedyo nedzimba dzavo.
Rodhi yese yaputwa, rodhi yese handizvitei waputa rodhi yedu ino chete kumwe kusina kuputwawo.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaInnocent Ruwende havana kuda kutaura kuti sei vasina kuyambira vanhu ava.
Kanzuro yeguta Harare inokoshesa chaizvo avo vanotengesa, asi kutengeswa uku kunofanira kuitwa zviri pamutemo. Kanzuro yakabva kuparura yavanoti hatinoti SMEs policy iyo ichatungamira kutengesa kwavo. Kutengesa hakungoitwi nzvimbo pese pese, guta rinofanira kugara rakachena, asi tichange tichivaka misika imwe inosvika 150,000 nekuti takaona kuti vanhu vawanda vari kurarama nezvekutengesa izvi.
Ukuwo mumiriri wekanzuro yenzvimbo iyi vaJenford Ngadziore vakati ivo kutengeswa kwezvinodhaka ndiko kwakakonzeresa kuputswa kwemisika.
Zvakandiri kuita pane masenders aidistributa madrugs mutoriro nezvimwe zvakasiyana-siyana nezvimwe zvinozotumbwa kana muchikuziya. So vaidistributa zvanga zvakuafekta vana vekuzvikoro kusangana kumaranata secondary school Tinode High Neighboring Girls High nevamwe.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shaba vanoti mukusvika mukuvira kwezuva nezuro vakanga vasati vatandira shoko rekupwanywa kwemisika iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mamwe masangano ezvitendero asingatenderane nenyaya yekuti madzimai nevanasikana vabvumidzwe kubvisa nhumbu zviri pamutemo muAmerica anonzi ava kuenda kuAfrica kunokurudzira nyika dzine makristu akawanda kuti dzisatendere nyaya yekubviswa kwenhumbu. VemuAmerica ava vari kuita izvi mushure mekunge dare repamusorosoro munyika iyi reSupreme Court rapa mutongo wekuti kubvisa nhumbu hakusi pamutemo. Asi mutongo uyu unonzi wakakatyamadza vanhu vemuAfrica vari kuda kuti zvibvumidzwe kubvisa nhumbu zviri pamutemo, nekuti Africa ndiyo inonzi ine nhumbu dzakawandisa dzinobatwa nemadzimai asingadi kana kuti asina kugadzirira, zvinova zvikamu makumi manomwe nemanomwe kubva muzana kana kuti 77%. Nyika dzakaita seMalawi hadzitenderi kubvisa pamuviri, asi dzakaita seBenin neNigeria dzinobvumidza kana upenyu hwaamai huri munjodzi. kusatenderwa zviri pamutemo uku kunonzi kunopa kuti mamwe madzimai apedzisire abvisa nhumbu nenzira dzinopinza upenyu hwavo munjodzi, vamwe zvikamu gumi nezvitanhatu vachizoguma vafa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, nezuro Nahel mukomana aive nemakore gumi nemanomwe ekuberekwa akapfurwa nemusi wechipiri akafa nemapurisa muNantes kuFrance akaradzikwa. Rufu rwaNahel aive nevabereki vanobva kuMorocco neAlgeria kwakakonzera kuratidzira kune mhirizhonga mukati munyika iyi. Vari kuratidzira vari kuti mapurisa emunyika iyi anoita zverusarura ganda. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
ini ndaitwa Boris Muguti, ndiri president weZimbabwe National Students Union.
Mukoma Boris, tanachida kubvunza kuti zvinhu zvamira sei kune nhengo dzesangano renyu rezinasu dzakasungwa dziri mutirongo.
Pari zvino nhengo dzeZimbabwe National Students Union dzakasungwa mumwedzi wapfuura. Nhasi wakwanisa mazuva ano kwanaiwo kuita 44 vari mukati meturongo kana kuti mujeri. Zvinove zvinhu zvinotirwadza sevanhu vanomirira konzero dzevadzidzi kuti mukati nenyika yeZimbabwe udzvinyiriri hwasimuka kusvika pakadai. Zvinove zvinhu zvatisingatarisiri kuti munew dispensation yakauya ichiti yauya kuzochinja zvinhu inonge ichinoita zvinhu zvakadai kudzvinyirira vadzidzi vasina mhosva yavakapara. Zvinhu zvinotirwadza kuti vakaenda kumagistrates court vakanonyimwa bail. Nemusi wemuvhuro kana kuti musi wechipiri tikutarisira kuti nyaya yavo inge ichinopindawo muhigh court, uko kwatine tarisiro yekuti vachanopiwa bail okwanisa kutongwa achipakumba.
Vadzidzi ava vari kuchengeterwa kupi chaizvo?
Pari zvino vakomana vanokwanaiwo kuita 5 vari kuHarare Remand Prison. Musikana mumwe chete anonzi Gamuchira Chaburumunda ndiye ari kuChikurubi Maximum Prison. Zvinhu zvinorwadza tichitarisa mararamiro avari kuita vari mukati metirongo. Ari kuchema nyaya dzemabatirwo ari kuitwa, nyaya dzechikafu, nyaya dzinonetsa, kunyange zvokufuga chaizvo mablankets enyaya dzakaoma pari zvino. Ndo zviri kuita kuti titi vanofanira kunge vachibuda nekuti havakodzeri kunge vachisangana nezvinhu zvakadai. Havazi vapari vemhosva, havana mhosva yavakapara, nokudaro havafaniri kunge vachishungurudzwa semashungurudzirwo ari kuitwa.
Asika hurumende inogara ichitaura kuti haipindire pane zvinoitwa nematare ichitiyo matare akazvimirira oga.
Zvingangodaro kuti vanobuda vachitaura maonero akaita sevayo, asi mune zviri kuitika zvatiri kuona zvichiitika zuva nezuva zvinoratidza kuti hurumende ndiyo iri kuita zvese izvi. Kana tichitaura nyaya dzekudzvinyirirwa kwekodzero dzevanhu, kutanga kutosungwa kwakaitwa nhengo dzeZimbabwe National Students Union vanove vamwe vedu vari mukati metirongo kutaura kwatiri kuita, ihurumende iri kuita zvinhu izvozvo. Inyaya yeudzvinyiriri huri kuuya muutungamiriri waEmerson Mnangagwa huratidza kuti hausi kuda avo vanotaura zvisingaenderani nezvavanoda, kana kuti vose vangange vachimirira kodzero dzevanhu havasi kufanira kunge vachitaura. So kuti tinge tichiwana hurumende ichitaura kuti haina chekuita pakudzvinyirwa kwevanhu mukati menyika yeZimbabwe dzinenge dziri nhema.
Nechikonzero chei muchidaro, mungapa muenzaniso?
Nekuti hurumende ndiyo iri kuwanikwa iri pamberi panyaya dzekudzvinyirira, vangava vari wemaopposition political parties kana mahuman rights defenders kana kusanganisira nemastudent leaders. Zvinhu izvi zvinhu zviri kuitwa nehurumende, ende zvinhu zvatinotsutsumwa nazvo zuva nezuva kuti dai zvange zvichinosanduka. Tichichema zvekare nevanhu veZimbabwe kuti patiri kuenda kumaelections vange vachinovhotera vatungamiriri vanonzwisisa kukosha kwekodzero dzevanhu.
Vadzidzi ava vakakwanisa kunyora bvunzo here nekutika vakasungwa panguva yavainge vogadzirira kunyora bvunzo?
Vakomana vavashandu havana kukwanisa kuti vange vachizonyora bvunzo dzavo. Gamuchirai Chaburumunda ndiye akakwanisa kuti ange achinonyora bvunzo dzake, asi achingobuda achipedza kunyora zamanishoni rake rekupedzisera ndopaakabva asungwa.
Izvi hazvizoodze mwoyo here vadzidzi kuti vanosungwa voendeswa mujeri votadza kunyora bvunzo? Munoona vachizokwanisa here mune ramangwana kuti varwire kodzero dzavo?
Ndiro donzo rehurumende kana ichiita zvinhu zvakadai kuti inge ichishishidzira vadzidzi vose kuti vasavanikwa vachinopinda muactivism. Asi pari zvino tarisa mamiriro azvakaita, vadzidzi vese vatione kutsutsumwa kwakanyanya, uye mune hasha dzatozara muvadzidzi nekuda kwekudzvinyirirwa kuriitwa kodzero dzevadzidzi. Vadzidzi vakawanda vakutouya pamwe chete kubatsana kuti varwire kodzero dzavo.
Tinokutendai mukoma Boris nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Zvakanakai, tinotenda.
Aiwa vateereri, tosangana zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichiita hurukuro nevechidiki, tichitarisa zvavari kuita nezvavanosangana nazvo muupenyu. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chezvitendero kana kuti religious forum.
Yesi simba rangu, simba rangu, yesi simba rangu, munodi pasiva.
Makadiniko vatereri, ini Tanonoka Wande ndichiti ndinofara zvikuru kuva nemwi muchirongwa chedu chanhasi. Tisingapedzi nguva, ngatiwei mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu. Makadiniko uko?
Makadiko mukoma Tanonoka Wande pastudio 7.
Ndiripo hangu mukoma, ndimi ani, muri kupi, uye mubvunzo wenyu unotii?
Zita, ndinonzi Muparidzi Nyama, ndiri kuCape Town. Mukoma Tanonoka Wande, ndine mubvunzo wandinawo pamusoro pekunamata. Munhu anofanirwa kubhabhatidzwa rungani, nekuti munhu anonzi kana achinge atendeuka anofanirwa kubhabhatidzwa. So munhu anofanirwa here kugara achiti akagaragara obhabhatidzwa, akagaragara obhabhatidzwa? Uyezve tiri pakubhabhatidzwa ipapo, munhu anofanira here kuti obatwa musoro, onyikwa mvura, oburitswa, onyikwa futi oburitswa, onyikwa futi oburitswa? Anofanirwa kunyikwa mvura rungani kana kuti hameno kuti kangani? Ndinodawo kuti ndibatsirwe nevashumiri veshoko raMwari. Mubvunzo uyu unotaura pamusoro paJohani. Johani anotaura kuti ndinokubhabhatidzai nemvura. Zvinoratidza kuti kubhabhatidza kwaiita Johani kwakasiyana nokubhabhatidza kwakazoitwa naJesu. Jesu akauya akati, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. So munhu anofanirwa kubhabhatidzwa rungani paupenyu hwake hwese kana ava agamuchira Jesu. Munhu anofanirwa kunyudziwa mumvura rungani kana achibhabhatidzwa.
Kutibetsera nemubvunzo uyu, nhasi tina mufundisi Silvanus Mukoriro. Makadini kwomufundisi Mukoriro?
Kwazwai, kwazwai mukoma Tanonoka Wande, kwazwai vatereri, notenda nomukana, Mwari ngavakudzwe. Tine mutereri Muparidzi Nyama vakavhunza mubvunzo kuti munhu anganyikwa kangani mumvura, uye upenyu hwake hwese anofanira kunge anyikwa kangani?
Vazhinji vangadavo kuziva mhinduro iyi, mufundisi Mukoriro.
Tikatarisa nyaya yebhaptism, vara rekuti bhaptism rinobva pavara rechilatini rinoti baptiso, zvichireva kunyikwa muviri wese mumvura. Basa Bhaibho shoko raMwari kuna Matiyo chapter 28 verse 19 rinoti, naizvozvo endai munoita vadzidzi kunyika dzose, muvabhabhatidze muzita raBaba, roMwanakomana, raMweya Mutsvene. Ndoda kuti vatereri vanzwe kuti zvanzi muvabhabhatidze muzita, kureva kuti Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene vane zita rimwe chete, vanoshandisa zita rimwe chete. Uye mukaenda unoverenga kuna Philippians chapter 2 kubva paverse 9 kusvika paverse 10, Bhaibheri rinoti kune zita rakapiwa kubva kudenga, kune zita rakapiwa kubva kudenga, uye zita iri ndi Jesu, rinoti mabvi ese anorifugamira ndimi dzese dzinopupura kuti Jesu ndiye. So zita rimwe chete ratakapiwa kubva kudenga. Zvakare ukaverenga mabasa apostori chapter 4 verse 12, inoti hakuna rimwe zita ratingaponeswa naro kunze kwazita raJesu. Zvakare Jesu achitaura navadzidzi vake nyaya iyi kuna Matthew 28, Peter aivapo. Zvino Peter uyu kuActs chapter 2 verse 38 ndiye unozoudza vanhu kuti kana muchinge matendeuka munofanira kubhabhatidzwa muzita raJesu mumwe nemumwe wenyu kuti mugoregerwa zvivi. Saka tinoona kuti Peter akanzwisisa kuti number 1 zita raMwari Baba, Zita raMwanakomana neraMweya Mutsvene i1, uye akanzwisisa kuti zita iri ndiJesu. Nokuti vazhinji vakanga vachitora nyaya yekubhabhi yekunyika vanhu mvura katatu, vaitora pakuti mazita matatu. Zvakanaka kuti muzive kuti zita nderimwe chete rinova zita raJesu. Uye zvakakosha kuti vanhu vazive kuti kana tichibhabhatidza tiri kubhabhatidza muzita raJesu. Saka muupenyu hwedu hwese tikatendeuka tinofanira kubhabhatidzwa kamwe chete. Tikatendeuka tinofanira kunyikwa mumvura kamwe chete. Nokuti Bhaibheri riri kubudisa kuti isu tiri kubatanidzwa nerufu rwake paverse 5 weRoma. Asi ini ndoda kukurudzira vatendi kuti zvakakosha kuti tidane kuzita rake, nekuti Bhaibheri rinotikurudzira kuti tidanai kuzita rake. Ava mudanwa kuzita rake havanganyadzisi. Tinofanira kudana kuzita rake. Mwari ngaakudzwe, tinotenda.
Nemashoko iwayo anobva kuna mufundisi Silvanus Mukoriro, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Munotiko vateereri, tumirai maaudio emibvunzo yenyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye chikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Nasi yanga iri saruraude kune vatsigiri vemitambo yakasiyana-siyana sezvo kwanga kuine mitambo yakawanda. Ngatinzwei nezvemitambo iyi kubva kuna Michael Kariati.
Zimbabwe yarohwa nemawickets mapfumbamwe ndokusara ine mutoro wakaoma wekurova Scotland nechipiri kuti ikwanise kubudirira kuenda ku-2023 World Cup kuIndia. Machevrons angafarira kukunda kuti awane tikiti reWorld Cup iri zvisina kushupikira, asi mawickets avo adonha nechimbi-chimbi kutanga Joylord Gumbi, Wesley Mandevere kuchizoya Craig Evan mumaover matanhatu ekutanga. Kukunda uku kwapa Sri Lanka tikiti rekuenda kuWorld Cup, asi mutsigiri wemachevrons vaPhilip Regede vanoti Zimbabwe ngaikanganwe zvaitika nhasi neSri Lanka.
Kurohwa kwataitwa nhasi uku kwako zvakutoda kutoti isusu titenge takatokwinya paScotland kuti tikwanise kuti tichikuenda kumagwiku ekumberi.
Izvi zvakafananawo nemitambo yeKasolaga Premier Soccer League iyi yaendererawo mberi nhasi mushure mekudzoka nezuro kubva kuzororo rematondo maviri. Highlanders yadzokera pachinzvimbo chechipiri mushure mekurova Capes United 2-1 muBarber Field Stadium. Asi nhasi nyaya ndeyokunda kwaita Dynamos, iyo yarova Black Rhinos 2-1 nemapenarity maviri muBarber Stadium. Rhinos yanzi yambobuda munhandare mushure mekunge Dynamos yapiwa penarity yayo yekutanga. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Triangle 2 Cranbourne 1, Herentals 2 Simba Bora 1. Mumutambo wetennis, mutambi wemuZimbabwe Benjamin Locke apotsa mukombe mukuru weMedellin Open mushure mekurohwa mufinary 2-0 na Patrick Krebson weUSA neZuro Maneru. Loku ari kukwikwidza makundano makuru eATP Challenge umo ari kugadzirira zvekare kumirira Zimbabwe mumakwikwi eDavis Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlathu kuNtulikazi 2023 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhangele abantu abahlulekileyo.
Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo nedola leZimbabwe selikhuphuka isisindo.
Akukhankaseki labana bantu abanalutho abangalutela abantu kubone hlabela njehambe hlabela ilizwe lonke.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF lithi uqhubeka kahle umkhankaso wokhetho olukhulu oluzayo, njalo nedola leZimbabwe selikhuphuka isisindo. Umnumzana Mlungisi Moyo labanye bakhe abakhankasela ibandla leli bathi balethemba lokuthi uZulu sebonile konke okuhle okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kusukela ngesikhathi engena esikhundleni sikamongameli. Umoyo uthi okwamanje selikhuphuka isisindo idola leZimbabwe ebeseligugudeke okumangalisayo.
Njengeminyaka yonke silokho siqinile, njalo siyaphambili, kasibuyela emuva. Sifuna ukufeza izifiso zikaZulu.
Ye, yiziphi izifiso lezo okhuluma ngazo?
UZulu ufuna uzibuse okuthi yenelise ukwenza into ayifunayo ngesikhathi asifunayo ngesikhathi la asiklanileyo. Yiyo vele injongo esingayo. Sishiyele labantu esincintisana labo abafuna ukuthi umbuso ubuyele emakhiweni. Thina kasiwasola amakhiwe asithi lawo ma kabuya la ngabuye ona wa-African term.
Kodwa ukuthi ukhona yini ongafisa ukuthi umbuso ubuyiselwe emakhiweni?
Bakhona abanye la uyakwazi videos on record. Kulo munye othungamele ibandla esiphikisayo ethi yena kusasa ma ehlatha umbuso sizokugcwela amakhiwa laphana, sizokugcwela amakhiwa laphana. Sithi iZimbabwe isizwe labantu abansundu, kabatholi ukuzibusa njengabantu bansundu.
Ye, siyabona kodwa-ke lo mnothungana ohambi kahle. Pho abantu bazalivotela njani?
Asazi lathi ukuthi singabe silabantu abaphambanisayo, number one. Number two, the bulk of our challenges are coming from laba abantu abakwamanye amazwe abafuna thina kuzulu sikhangele abantu abahlulekileyo. Laba abantu abazivokisela ama-functions, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole i-fresh capital, laba abantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ithole new expertise in harnessing our resources.
Kodwa masikhangela idola phela seliguga ngamadolo lapha, abanye abantu laba bangena njani khonapho?
Lokhuya it was a deliberate ploy, ngoba idola umthuli angakalikhululi uthi le ku-willing market willing, i-willing buyer willing seller. Uyakwazi between you and me belikubo-900 liphansile lethusa lazikafika kubo-8000 but kathesi mina lawo masisima sikhuluma siyakwazi ukuthi idola selikuthi-6000 so kuloko kusehla ngoba abantu thina okokuphala as a Zimbabwean market we have a speculative market, we are a market full of arbitrageurs and speculators. So bathe bebona umthule khulula bathi sebefuna ukulicobodisa idola, but kwehlule ngoba nabo sebebonele ukuthi hayi leyi into leyi yinto yelizwe, into esifuna ukuthi siyikhulule sisonke. kuzvibhedhlera tese ngavanotele kuvo 10-16,000 but linge rafika ku-8,000 nenjongo yokuti thina sonke sifuna ukwakha ilizwe namaplani kaminister of finance umthuli sesibuyelile kathi ma ngikhuluma njenganamhlanje seku-6,000 and below iloko lisehla lokuyani ubevalekele ukuthi i-black market ibe yiyedide bayinama-rest kathesi wonke umuntu ofuna idola usehamba ku-option 16 ayethola legitimate i-rate yelizwe khona.
Ye kodwa sibona ngazani kulabanye abathi vela lisuze li-recover kangako idola kuyahlala vele kunjalo kungani kuzemvutho
konokho kukhona siyakwamukela kusebantwini abavele bafuna ukulwisana lenjongo kahulumeni.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga lebandla lezanu PF ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi elibusayo lifafaza amanga elizwe lonke ngesikhathi lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland North.
Kathesi ukhankaso esikwenzayo kukhumbuza nje abantu ukuthi hayi laphana mhlawumbe kwakungakabi le candidate i-candidate yeni kwathesi lapha kubukhansela ngozwane ku-MP ozwane upresident nawo yikho kuphela ukukhankaso esikwenzayo kumalanga lawa angama-52 or so days aseleyo before u-23 August otherwise akula ukukhankasa okukhulu esikwenzayo. Now izanu ukuthi ithi yona idola 90 angikwazi ukuthi bayaveza mani ukuthi uyabona kwesinye isikhathi izanu la iyake iziphathe njengomuntu ongani uthele endlini ngoba athi abona ukuthi into ekhona nxa usithi wena idola 90 seliku-6,000 utitsha umbumpholisa ohola 68,000 RTGS akasukanga ipeyi yakhe kayisukanga ku-$10 thina into esiyisolayo kwayisikho asidingi ukuthi kuthiwa idola likuvalue bani kumbe bani into esiyidingayo ukuthi abantu bonke bengabi ngabayanga khathesi i-situation esikhona ngeyokuthi wonke umuntu esebenza kumbe engasebenzi engumlimi kumbe engasomlimi usengumyanga isizathu yokuthi uhulumende uholisa abantu bakhe ngemali yama-US dollar ngemali yama-RTGS uthenga uchinda uthenga izilimo ngemali yamaZimbabwe dollars but yena uhulumende nxa efuna ama-services esifama services usibhadalisa ngama-US dollars uthengisa ifiweli nge-US dollars umnangakho kodwa yena xa esithi thina sihole abasebenzisa ikhulukuzeni ifiweli yakhona usiholisa ngama-RTGS
nxa kunjalo-ke bakhankasa njani njalo abantu bayavotelwa njani ngabantu
akukhankaseki labana abantu abanalutho abangalutela abantu kubona ehlabela nje ngehlabela ilizwe lonke ethatha abantu yabona iproblem ayenzayo mnangakho is continue to abuse ama-state resources khathesi bebesechipink ngakutshela mina Dube ukuthi ngesikhathi besechipink ebhinga bungaboni not even one muntu wezanu bonke bengekho besechipink abantu bangabuthana abantu belizwe lonke babesechipink sebona ngani ukuthi abantu abamthandakabana bafuna ukugada amabhasi njengoba kabasakwazi ukugada amabhasi kuyafana nalokhu akade kukhona ebulilima uyabona ukuthi njengabantu abavele ilizwe lonke akukhankaseki bayakhankasa nekini ebantwini batshela abantu amanga ngo-2018 kathesi abangeke babuyele ebantwini athi umtshela uticha uthena akungivoteli yine kona $10 utshela ibutho ukuthi akungivoteli umkalo engelanathukele engelanakudla they can't even afford to pay i-1 room accommodation uyakhankasa uthini manje ebantwini bona labo
lina lifuna ukuthi libatsheleni abantu nxa likhankasa khona manje
hayi thina abantu into esibatshela yona ngekuthi uyabona ubuyanga lobu ababubonayo buselizweni kabudalwanga ngunkulunkulu ngasonto yapho yokuvela nje yodwa yinto edalwe ngendlela abaziphatha ngayo labo akufuze ukuthi babe yibo ababusayo kunokuthi bebuse ilizwe bebusele umuntu wonke babusa ilizwe bezibusela bona bodwa yikho ubona ukuthi bona ngobulutshwana babo kube yimafia yabogolide imafia yabochrome imafia yabodiamond batshontsha konke akulalutho abaluthiyayo thina sifisa ukuthi iZimbabwe ibe yiZimbabwe yomuntu wonke.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye esebhinga. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulabantu abaningi ababotshwe kwele-France kulandela ubudlwangudlwangu kwamanye amadolobho okubangelwe ukubulawa osakhulayo ngamapholisa. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu ababili abadutshulwe bedlula emhlabeni watu wanga machumi amatatu walimala kulandela utuchula kwabo bese mdlalweni wokuzilibazisa eBaltimore khonapho kule Melika izolo emadabukakusa. Amapolisa adinga umuntu owenze ihlazo leli. Ibandla elikhulu eliphikisayo kwele Sierra Leone lithi kumele luphindwe ukhetho lukamongameli kulandela ukunqoba kukamongameli Julius Maada Bio ngeviki ephelileyo. Bathi kaluqhutshwanga ngemfanelo ukhetho lolu. Kubika abezindaba abeReuters. So we see Kati says Amasigo.
Senana Masigo,
Senzi,
akula
muntu obatshengisa indlela yokuphila. Kudala siyakwazi ukuthi kwakuphilwa njani Ndebele. Akusitshela ukuthi pho kumele kubuyelwe njani koludala lapho.
Umfana wayekhuliswa ngamadoda. Umfana wayekhuliswa ngobaba. Kwakunamadoda ayekhona ayekhulisa umfana. Singakafiki nje kuthini abafana bakusithi isimo kulezi nsuku. Ake sibhekeni ukhona yini okhulisa umfana. Singayibamba lapho sizobakwazi ukuthi mase sifinyelele kuthini abafana isimo abakiso. Kambe bazenzela ngoba bekhulisiwe kahle noma bengakhuliswanga. Lapho-ke okunenkinga khona enkulu kusekuthini amadoda ayiwona okumele akhulise abafana awekho. Ngesilungu lokho abathi they are not present. Amadoda sibalekile ekwazini ukukhulisa abafana. And amadoda amaningi ekukhuliseni abafana sekwenza abafana bazitholela noma bazidingela indlela yokuzikhulisa. Osokuyinto embi osokubaleke okuhambe kwaze kugcineni lokuthi isiko lethu njengabafana njengamadoda njengobaba selilahlekile ngenxa yokuthi someone is not present. Omunye akekho esikhundleni sokukhulisa umntwana ongumfana.
Ye baya ngapho baba
kusikhathi esesiphila kiso kuningi kuhlangahlangene. Amadoda aphumile emakhaya edinga umsebenzi kuba nzima nokubuyela emakhaya ukuthi ayeba nesikhathi nabafana kulabo abasebenzayo. Abanye njalo ngabathola iy'ngane umuntu ashiye ajukalale ahambe njengayona nje leyo ngane. Bese kusiba ngumntwana noma ngumfana ozasikhula eyedwa noma ikhuliswa ngabantu besifazane agcine naye ekukhuleni kwakhe sokusiba nenkinga ekuthini imithetho yamasiko yomfana gcine engasayazi. So isikhathi esesiphila kiso Dube naso sinomthelela ekukhuliseni kwabafana ngesiko lesintu labafana.
Kwenziwani pho nxa kunjalo kwenzeka ukuthi abafana bekhuliswe kuhle phela?
Esimeni esesifana naleso wona Mvamthembu sokuyilokho ukuthi kakubhekwe ebantwini ukuthi i-community wona yona itself imi kanjani. Njengama-community leaders ma ngabe sikhuluma emakhaya osebhuke induna babheke i-community abayi-leaders and kamabhuda ama-plans esingathi thina zinhlelo zokukhulisa umntwana ongumfana ukuze bababonise amasiko ngoba kubuhlungu fadube ukuthi umuntu wesifazane okhulisa umfana eyedwa kunganamuntu wesilisa noma umuntu wesilisa eva kanye ekhaya ngonyaka kube sekuthiwa lowo mfana uzogcina amasiko noma uzaba nayo indlela yokwazi amasiko kunzima kangakanani. So ebe ngushosa mina ukuthi mhlawumbe akube khona thina ama-community leaders abafana nezinduno osebhokomdisa kube ngabantu abathi let's come together emadorobheni ama-councillors and whosoever is a community leader let's come together sibone indlela yokuthi singenza njani ekuzameni ukuthuthukisa amasiko ethu nokukhulisa abafana ngesiko lesintu.
Ye lapho-ke besixoxa lo mnumzana Dandazani Ndebele ukhona ngale-ke kwe-South Africa. UNdebele-ke yingcwethi kwezamasiko esintu. Sibonga kakhulu ungadinelwa kusasa.
Wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontu kwamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Kuba injabulo uhlangana njengenhlala yenza. Sibonga sidumisa uNkulunkulu. Lalabo abagulayo bephuza amaphilisi behlatshwa amajekiseni benatha le mithi etshiyeneyo bangakhohlwa ukubana uNkulunkulu nguye ongaphezu kwakho konke. Mthembeni uNkulunkulu ukuthi ulani linga zilati ebuhlungwini benyama libe selimlibala. Namhlanje ke siza kuqhubeka ngelizwi lethu lokufuna umbuso wakhe. Sikhumbuzane ukubana sibale lapho esagcina nakhona, sibale kuLuka 12 verse 31. Siyiphinde njalo, ifundeka kanje: kodwa funani umbuso wakhe khona konke lokho kuyakwenezelwa nina. Namhlanje ngithanda ukuthi sikhangele ngamafitshane ngelizwe lakithi. Kulezi nsuku abantu bamatasatasa bakhangelele ukuthi baye ekhethweni, bayekhetha engingapho sengithi ngababusi kumbe abakhokheli. Hhayi, angikhulume zombangazwe, ngikhuluma ezelizwe lenkosi ukuthi yebo, imbuso yemhlabeni iyafuneka, iyaswelakala ukuthi izinto zihambe ngendlela eyiyo eqondileyo, ngoba ilizwe lingazake liphonguba ilizwe lingelamthetho, lingelandlela zokuthi izinto zenziwa njani. Kodwa namhlanje ngithanda ukuthi phezu kwembuso yonke yona leyo esiyithengiswayo, esiyibonayo, sidinga ubukhokheli obuza sikhombisa umbuso kaNkulunkulu ukuthi unjani. Abakhokheli abalothando, abanakekeli abantu, abakhokheli abangavamanga namanga lezithembiso zamanga, ngoba na uNkulunkulu engikho enhlizweni zabo. Asithi nabo esihlezi khona sibakhulekele bonke laba abadinga indlela zokubana babuseleli lizwe, balibuse bekhumbula ukubana sizidalwa sonke ngamunye ngamunye kuzimo zethu ezijiyeneyo, lalapho esingabe sikhona sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lo uNkulunkulu onguye othi sifune umbuso wakhe, njengokutsho kaJesu, sithole umbuso wasemhlabeni kodwa oleziqu lenkumba zombuso kaNkulunkulu, umbuso olokuzwisisa izikhalazo zabafelokazi labaswelayo, umbuso oza kuthi lanxa uNkulunkulu ekhangele athi nampa ababusi belizwe abangisabayo, abazamayo emini lebusuku, hatshi ukuthi bazikhukhumeze bona, hatshi ukuthi bona bahlale kuhle bodwa, hatshi ukuthi bancindezele abanye abantu, hatshi ukuthi bathathe izinto ezibekelwe umphakathi zibe ngezabo, ngoba ayisiyo umbuso kaNkulunkulu. UJesu uthi kodwa funani umbuso wakhe uNkulunkulu. Embusweni kaNkulunkulu akukho lokhu ukubandlululana, uweyisana, ukukhangelelana phansi. Abazi umbuso kaNkulunkulu bayakutshela ukuthi umbuso kaNkulunkulu uphuphuma uthando, ulokuxolelana, awulakuqilibezelana, awulabusela, kawulakunyeyana, kawulakuthukana. Umbuso kaNkulunkulu uletha izinto eziphakamisa imoya yabantu. uNkulunkulu asenzele kahleke sifuneke umbuso wakhe uqala, singakafuni imbuso yasemhlabeni. Asikhulele uNkulunkulu, sicela ubana usitshengise indlela yokuthi senze njani ukuze sithole lokho okuseduzane lombuso wakho. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo, iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama wickets ayidoba munye munye ngeleSri Lanka namdla emdlalweni wokudinga amaqembu aza kubhateka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India ekupheleni komnyaka, kubika uJoseph Njanji.
Ikamu leZimbabwe sekumele linqobe leScotland ukuze lithole ilungelo lokuba ngelinye lamazwe aza kuyaphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshi zomhlaba jikelele ngemva kwempumelelo yanamhlanje etshiya abalandeli bomdlalo kakhilikithi bethithibele. Ekhuluma ekupheleni komdlalo lo oqhutshelwe enkundleni eQueen's Sports Club koBulawayo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uDave Houghton uthe ithemba lisasekhona elokuba iqembu leZimbabwe liyedlala kwele India ekupheleni komnyaka.
Well, exactly. I mean, we've played really good.
Sidlale kuhle kulomncintiswano njalo singene kumdlalo walamhlanje sobabili leqembu leSri Lanka. Singakaze sinqotshwe okutsho ukuba bekuvele kukhona iqembu elizasuka lidanile njalo kube yithi. Akukho buhlungu kakhulu ukunqotshwa lokhu ngoba sisazi ukuba nxa singanqoba ngolwesibili sizasala sesimeni esihle kakhulu.
Houghton uqhubekele phambili wathi kudliwa abakwenziwe namhla sekungamanzi achithekileyo angeke abe esabutheka kodwa abasoze belahle imbeleko ngokufelwa.
Okwenzeke namhlanje akusikho esizahlangana lakho ngolwesibili ngoba iqembu leScotland lidlala ngendlela ehlukileyo njalo okuqakathekileyo ikuba thina sidlale ngokuzethemba.
Umdlalo onguyodlala indima enkulu ekuphathiseni iqembu leSri Lanka ukuba linqobe, uMahesh Dikshan utshayele ihlombe abalandeli bomdlalo kakhilikithi ngokubuya ngobuningi enkundleni yeQueen's Sports Club.
I think it's good for the Zimbabwe.
Kuhle kakhulu kulizwe leZimbabwe ukudlala umncintiswano onje kulezibukeli eziningi kangaka. Yinto esijwayeleyo leyi lakithi ukuba enkundleni kube labantu abaningi ababukeleyo okuyinto yenze kuba singethuki ngitsho lakancane.
Sikhangele umdlalo wenguqu, nanzi impumela yemidlalo yenguqu edlala namhla kumncintiswano weCasalaga Premier Soccer League. Iqembu leIslanders linqobele iCapes United nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni eBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-2-1 ngele Dynamos ngaseButter. Iqembu leTriangle litshaye leCranbourne Bullets nge-2-1 eKipio Stadium. Kuthi eleHerentals libhuqele iZimbabwe nge-2-1 ngaseMandava. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo abantu abedlula inkulungwane ezinelengxenye abadabuka emazweni ambalwa namhla bebencintisana emdlalweni wokugijima oweVictoria Falls Marathon obuqoqwe yinkampani yobulembu labomakhalekhukhwini ye-Econet, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lo mcimbi oyenzelwe eBaobab Primary School ubulabantu abagijime imango ehlukeneyo egoqela i-42, 21, 10,5 kanye le-7,5 kilometers. Inkulungwane lezi zivuke zasabalala idolobho lonke kodwa ekugqitshweni komncintiswano lo. UBlessing Wison ogijimela iqembu leCadence Athletic Club eHarare ube intshantshi kumncintiswano we-42 kilometers lapho aphutshela umango ngamahola amabili lengxenye 2 hours 15 minutes and 11 seconds. Kwathi kwabesifazana uEthel Phangiso olipholisa unqobe ngamahola amabili lengxenye 2 hours 41 minutes 51 seconds ubeqala ukuthola lomklomelo.
Engikuthandileyo ukuthi ipace ebihanjwa ngakhona ngikwanisile ukuthi ngikwanise ukuyihenga for the first time angaze ngigijima ama 329 sisiya ku 42 kilometers but ngikwanisile lami ukuthi ngihlale ngisebhantshini khona lapho.
Ubekile Ncube odabuka eCholocho esigabeni sentabeni obeqala ukungena kumncintiswano lo ngokuqhubelana imiqwayi irelay emangweni we 21 kilometers eseqenjini leBlack Rhinos Athletic Club. Uthakazelele okwenziwe liqembu lakhe.
Bekulomqanso emnengi sesijayele ukuthi ngasi ijima. Last time yayingaqansi kangako sasisehlela kodwa na this time beliyenze yangani isiqaqa umqansi kodwa hayi.
Omunye weqembu leli uMoses Charakimu olisocha eZimbabwe obenqoba okwesibili kumncintiso lo emangweni we 21 kilometers awugijime ihola elilodwa lemizuzwana 1 hour 4 minutes and 15 seconds uthi uyaziqhenya ngalesi sicoco ebesigoqela umvuzo wemali engange $500. Ukhala kakhulu ngokuswela uxhaso kuhulumende kanye lezinye inhlanganiso ezizimeleyo.
Siyabe sifisa ukuphatheka kumncintiswano ephezulu njengakwele South Africa kodwa kuyabe kungelamali, yikho sicela ukuthi nxa kungaba labangasixhasa bangenele.
Kwabakhubazekileyo umncintiswano womango we-21 kilometers abanqobileyo nguThandiwe Ndlovu, kwathi uLamek Rashai yena uphutshe ngemizuzwana phambi kukaThandiwe. U-Elizabeth Mukoloma odabuka eZambia uphutshe umango lo ekusigaba sesine. Phambilini kokunikwa kwalaba izicoco, ungqongqotshe we-Econet uKizito Makuni uveze ukuba bayaziqhenya ngabasebekwenzile lezinye ingatsha ukukhulisa lomcimbi owaqala kuminyaka lichumi lanhlanu edlulayo kulaba lihlekana nje ababephatheka kiwo.
Lokhu asikwenzeli nje ukuzithokozisa, kodwa sikwenza ngenhloso yokuxhasa uhulumende unhlelo zokukhulisa ezokubukisa i-tourism. Njalo lokhu kungafezeka ngoba sibe labancintisa bevela kumazwe ngamazwe usengeza ibhizimusi edolobheni leli.
Abancintise emidlalweni etshiyeneyo eyokuzilibazisa badabuka kwele Zambia, Botswana, South Africa, eMelika, kuzwekazi le-Europe lakwele Australia. Emaphethelweni omcimbi lokusihlwa, uZulu umenyiwe ukuzozithokozisa ngezomculo kungelambadalo lapho okuzabe kulabaculi abagoqela uKhabza wakwele South Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Sikasizwe ezomculo.
Salibonani linjani, igama lami ngumamozi umhlabeleli ophuma kobulawayo eZimbabwe. Ngiliphathela ingoma yami entsha okuthiwa ngu-Beautiful Faces. Le ngoma ikhuluma ngemhlobo yonke yabantu basemhlabeni. Ngisho nje abantu abamnyama, abamhlophe, amaNdiya, amaChina, wonke nje umhlobo womuntu owaziwe emhlabeni. Le ngoma ngithi Beautiful Faces ngikhuluma ngayo ngokuthi zonke indawo ezikhona emhlabeni engihambe khona mina ngiperforma ingoma le engiyibhala as dedication yalabantu engihlangene labo empilweni yami, ngoba isikhathi esiningi abantu bengihlangana nabo bengabantu abakhululekile, kungabantu abasimayelayo, kungabantu abafuna ukuba kwazi ngobuhle bami, ngobuhle belizwe lakithi, ngobuhle bamasiko akithi. So ingoma ngihlabele ngisithi Beautiful Faces ngoba wonke abantu lapha emhlabeni bahle njalo. Beautiful Faces is a song that will spread the word of happiness, togetherness, le humanity as a people.
Precious moments are filled through love, diversity plays a part in our society. Without the other there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ingoma yami ukuthi Beautiful Faces itholakala kuzo zonke indawo ezomculo abathi ngesilungu kuzo all online music stores, kubo Spotify, uyazithola kubo iTunes, uyazithola kubo YouTube, ama video wami liyawathola, ikhona i video ehamba le ngoma yami entsha. Lazo zonke indawo bothi iTikodiza yonke indawo bothi Strokid liyayithola ingoma yami. Ngikhiphe ngeviki eliphelileyo ingoma yami, kodwa isithakazelelwe kakhulu endaweni eziningi. I hope lani elingakayizwa lizoyilalela, liyilandele, liyidinge, lidinga uMamozi, liyijabulele. Ngiyatholakala ku-Facebook ngumamozi, ku-Instagram ngumamozi underscore officially, ku-Twitter ngumamozi underscore officially njalo. Lingathi Mamozi nje kuzo zonke indawo liyangithola. Ngiyabonga kakhulu.
Can't you see we having fun? 'Cause our troubles are already high, creating poverty to make us cry. Please, not this time. We are on the other side now. Love, peace, joy and happiness, it's all we need. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life. Without the other, there's no life.
Lo ke umculo kaMama Moses siyabonga kakhulu singaqhibi. Uhlelo lamhlanje othi sibone ekade silazo. Ibandla lezana pevlithi uqhubeka kahle umkhakhazo ogedo oluzaqhutshwa lonyaka. Kodwa ibandla le-Citizens for Coalition for Change lithi elibusayo livavaza amanga elizwe lonke lisenzela ukuvotelwa ngoZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisayo ngumthembo osithembayo uKips Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Mura